Vashandi vanosvika makumi masere nevashanu vanoti havasi kupiwa mari dzavo dzemihoro kubva gore rapera. Vashandi ava vanoti vanofanira kutambira madhora maviri emaRTGS pazuva, asa Mugabe vari kuti havachavapa mari sezvo vakavapa nzvimbo yekurima kudya yavo. Pamutemo wevashandi vemumapurazi vanofanirwa kushandira madhora mashanu emaRTGS pazuva. Mumwe mushandi vaJeremaya Muchongwe vanoti vaMugabe vane chikwereti chavo chinodarika mazana mashanu emadhora, vachiti vakada kutaura nezvemari dzavo vanobva vadzingwa papurazi.
Mapolitikians anonesa vose vada kuti atipe mari dzedu, vanotanga kutiitidza papurazi, saka izvozvo hazvifanira zvinhu zvakanaka.
Mumwe mushandi vaFelix Chisuri vanoti vakarimira vaMugabe vachishandisa mafuta emotokari anosvika zviuru zviviri, asi havasati vabhadharwawo.
Pane dhizeri rangu 2000 liters zvari kurambira kuti handidhizeri ndizvo ari kundifuisira kuti vabva pano wewotagaumisa netrakita yangu yaakaita chivake chakasina kana trakita haana kundibhadhara. Ndinofanira kusvika ngeti8000 to 10000.
Asi vaMugabe vanobvuma kuti vakapa vashandi vavo nzvimbo yekurima kudya sezvo mari dzemihoro dzavanovapa dziri shoma zvikuru, vachiti vashandi vavo vari kufara.
Zvivata pekurima hapana famu ranwa mari anmafamazvaiaiozvirikuretiatino unoona masalarira atinopa vanhu akawanawo kalamsham kaatengesa kudya izizvivai vachitengwa maredio matv mafriji machii mamota kaimemota dzirimo mukoko mangumya.
Panyaya yavachisuri vaMugabe vanoti vainge vasingazive kuti vakashandisa mafuta avo kurima mumunda mavo. VaMugabe vanoti vakawirirana ndokunyorerana pasi nevamwe vashandi vakaita savachisuri kuti vaizovabhadhara pashoma nepashoma. Vanotiwo vakabvumirana kuti vachisuri vaizopiwa nzvimbo yekurima zvirimwa zvavo senzira yekuripa kuvarimira kwavakavaitira netirakita. Chimwe chinhu chiri kurwadza vashandi ndechekuti vari kubhadhariswa mari dzekugara papurazi pamwe nekushandisa madhirohora avaMugabe kupisa kudya yavo, vachiti vanofanirwa kushandisa pachena sezvo vaMugabe vakawana zviripo. VaMugabe vakambotungamirira boka reZimbabwe Football Association kana kuti ZIFA vari kunetsanawo nevamwe vagari vaviri vakapiwa magwaro enzvimbo papurazi ravo. Nyaya iyi haisati yapera kutongwa mudare reFootball Court muchinoi. Studio 7 yabatawo vanomirira sangano revashandi vemumapurazi reGeneral Agriculture and Plantation Workers Union of Zimbabwe kana kuti GAPUZ mumatungarendi West, amai Ana Matambanadzo, vati vashandi vanofanirwa kumhanara nyaya dzakadai kusangano ravo, asi vati nekuda kwekufambira zvakanaka kweupfumi vakawanda havasisiri nhengo dzesangano ravo nekuti havakwanisi kubhadhara mari shoma inodiwa. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndine Ata Chiguriwa.